Mpurisa uyu, Detective Chief Inspector Michael Chibaya, vabvuma kuti hapana pakataurwa nawa Gift Karanda, pakasungwa muzvare rushwaya, kuti goridhe rakawanikwa rina muzvare rushwaya, raive rimudzimai wemutungamiriri wenyika, amai Auxillia Mnangagwa, nemwana wavo Collins Mnangagwa. Vachibaya, vati pane kuchinjikwa kwakaitwa mapepa aizounzwa kudare nemamwe mapurisa, akatosungwa nenyaya iyi. Vati musoro anoshanda achichengeta mutungamiriri wenyika, vaStephen Tserai, vakavhiringidza kuferefetwa kwaitwa nemapurisa, kubudikidza nekubvisa umbo hwakange hwabatwa nemapurisa, hwavasina kutaura kuti ndehupi, pamwe nekubvisa zvakare mamwe mashoko muzvinyorwa zvemapurisa, zvaizoita kuti nyaya iyi ishaye simba mumatare. Vachibvunzwa kuti vaAli Muhammad, ava vane kambani Ali Japan 786, inonzi ndiyo yakagadzira mapepa anonzi akawanikwa aina muzvare rushwaya, vakapinzwa papi munyaya iyi namuzvare rushwaya. Vachibaya vati mapepa ekupomera vasungwa mhosva akatambwa-tambwa nawo, asi tsvagiridzo yavo semapurisa yakaburitsa pachena kuti muzvare rushwaya vaishanda nevanhu vakawanda kusanganisira vaMuhammad kuita chikiribidi chekuti vaburitse goridhe iri munyika zvisiri pamutemo. Rimwe remagweta evasungwa ava vatinasheta Nyanyiwa vaudza dare kuti vachibaya havakodzere kuti vauye mudare kuzopikisa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, sezvo pavanga vachipindura mibvunzo vanga vachiti havana mhinduro sezvo vachiti vakazobatira nyaya iyi padenga. Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vachibaya vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa. Nyaya iyi yakabuda pachena mushure mekubatwa kwakaitwa muzvare rushwaya vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nemuvhuro svondo rapera vachida kuenda negoridhe iri kuDubai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.